May Records.
This is what it is. Yeah. Zip the key. Is what?
I go mirepa.
Skirit.
Mars on the beat.
Aipa. Ndakazviri kita hurui unotosemesa mai vakafa vachidemba baba vakafira ruzevha asara oka haierera churu yeropa asara oka tete vake
vaimuzonda
ana tete makazvibvuma makazvigamuchira hanzi ndevahanzvadzi zvakadai vanomupanukira munomupfepfetera pana kutenderera pakumutenderera mukuzvisungirira muri kuchemedza mwana tete muri kuputsa ukama tete inonzi kama yorova tete ari kuchema anoti tete
asara oka aiyerera yeropa asara oka tete vake vaizvona
anongodemba everyday mai nababa muripi anongochema everyday anoti mwari muripi hakuna dhoo zvaanoshanda zvinongopiwa makava vanomuponda vanomubrodza anombotengesa hanga chamakadyara chichamera chamakatuka chichakuma chamakatsenga chichamuka zvichakunetsa zvichakushupa mosaenhera nyaya dzacho dzakapendewa mwari vatonga vatendera kuda kwavo kwakaitika urai njodzi yapinda tewa zvichazouya muchazorewa munongoseka munenge nzenza kana rakura rinora bhemba tete ah tete vanoti tete chamakadyara chichamera chamakatuka chichakuma chamakatsenga chichamuka zvichakunetsa zvichakushupa mosaenhera nyaya dzacho dzakapendewa mwari vatonga vatendera kuda kwavo kwakaitika ndakazvireketa huroyi unotosemesa mai vakafa vachidimba baba vakafira ruzevha
asara oka aiyerera chero yeropa asara oka tete vake vaimuzvonda